Vashora pamarindano vigomagamba enyika paHeroes Acre muHarare nhasi. Vamugabe vashora vamwe vakarwa muhondo yerusununguko. Vachiva vekuda masimba zvakanyanyisa. Vakakurudzira kuti vanhu vese vakaenda kuhondo vashande pamwe chete kuitira kuti upenyu hweveruzhinji husimukire.
Ana kuita mhere mhere. Tikaudya kuti hurumende muri kukanganisa tonho tonho kubva siyana pamaitiro ake nevamwe vanofunga kuti zvandiriwo veterani ndine mvumo yokutonga kuti zvinhu zvifambe nemutoo wakati aiziva gwara kuti tiri mawo veterani longu tadzoka tairwira mhuri yezimbabwe tine musangano unotitungamirira kwete watinosungirwa kutungamirira.
Kunyange hazvo vamugabe vasina wavadoma nezita, mashoko avo aya anouya apo vatungamiriri vesangano rezimbabwe National Liberation War Veterans Association vakabvumirana kuti vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vasarudze mutungamiriri wavanoda pasarudzo dzichaitwa gore rinouya. Vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vaChristopher Mutsvangwa navaDouglas Mahia avo vakadzingwa muZanu PF ndevamwe vanga vari pataurwa mashoko aya. Zvichakadai, vamugabe vakurudzira kuti vanhu vari mubato ravo reZanu PF vabatane sezvo mumusangano wavo mave kuitwa bhonda waponda matambiro ezvidhakwa nekuda kwezvikwata zvikwata zvavemubato iri.
Nhamo nhasi uno takurira vabhunu dzava nhamo dzedu tose ngavewo vetene ngavewo titenini kolaboreta ngave vanhu maruva kumadhishe varimumasango tese tabatana pamwe chete hapana kusiyana.
Mashoko aya anouya apo murongi wemisangano muZanu PF vasevhi yakasukuwere vari kurongerwa kudzingwa pachinzvimbo chavo vachinzi vari kuronga zvokutorera vamugabe masimba nekune rumwe rutivi. Zvinodziwa pane chimwe chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste, icho chiri kukwikwidzana necheGeneration 40 kutora matomhu kubva kuna vamugabe. Vamugabe vashamisa vanhu vakawanda mushure mekuuya kurufu urwu vakadimurirwa bvudzi zvavasati vamboita. Vakanangana nemushakabvu vamugabe vatsanangura vamurozvi semunhu akazvipira kusunungura nyika kubva kuutongi hwevachena pamwe nekushandira nyika kudzamara vaenda kwamupiganebwe. Mashoko avamugabe aya atsinirwa naGeneral Douglas Nyika Yaramba.
Brigadier General Murozvi to me was a professional competent soldier, come politician. Murozvi anoziva kuti nguva yehondo yechimurenga takambomisa hondo muno muzimbabwe taiva chokuti vanhu vanga vasinganzvisi segwara rehondo yechimurenga. Saka takazoita period particularly during the December 1972 kusvika kuna 1974 pakaita vanhu vachipinda muno muzimbabwe vachiita mass education kudzidzisa mhomho yevanhu vezimbabwe kuti vazive chii chinangwa chehondo yechimurenga. Zvinomborevei kuti hondo yevanhu hondo yekusunungura zvairo yakasikuriwa kuti painenge yaita yazotanga zvakare at least tatine mass and popular support kuna vanhu vechimurenga. This is what inspired a lot of Zimbabweans, particularly suffering yanga iri muno muzimbabwe zvakaita kuti vana murozvo vaende kuhondo yechimurenga.
Achaura akamirira mhuri yemushakabvu vaAugustine Mazuru vaudza chita chevanhu vanga vari pakuradzikwa kwavamurozvi kuti mushakabvu munhu asiya gwanza richanetsa kuvhara mumhuri.
Kuna mai guru, mai murozvi, ndinoti kwamuri makaita henyu magonde norudo pamwe nokumira nomurume wenyu until he breathed his last. Makazadzisa mhiko dzenyu dzapanyika nokudenga.
Brigadier General Murozvi vakaberekwa kubrigita musi wa21 muna 1956 vakasiya zvidzidzo zveudzidzisi kuenda kuMozambique kunobatana nevamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko. Hondo yapera vamurozi vakapinda muchiuto vakaramba vachikwira nezvinzvimbo kudzamara vave Brigadier General. Pavazofa vamurozi vange vave Principal Director mubazi rinoona nezvevakarwa muhondo yerusununguko. Vamurozi avo vakashaya musi wa6 kubvumbi mushure mekurwara nechirwere cheshuga vasiya mudzimai retired group captain Joyce Murozi, vanasikana vaviri nevanakomana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.